Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 19/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Botswana yokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi vekunze. Hurumende inoti yakazvipira kupa vakawanda marezinesi ekutepfenyura. Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inoti iri kuwedzera nevhiki rimwe chete nguva yekuti vana vakwanise kubhadhara mari dzekunyora bvunzo dzeO level neA level munambudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo Zimbabwe iri kupemberera makore makumi mana nematatu yawana kuzvitonga kuzere, Botswana iri kukurudzira kuti nyika iite sarudzo dzakachena uye dzisina mhirizhonga kuti vekunze vave nechivimbo chekutanga mabhizimisi avo munyika. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Kurudziro iyi yakaitwa nemunyori mukuru mubazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana Mai Gladys Mukawa. Pamabiko ekupemberera kuzvitonga kuzera akarongwa nemuzinda weZimbabwe muBotswana neZuro Manheru.
We are confident that the people of your great country and
tinovimba kuti vanhu venyika yeZimbabwe nevamwe vese vane chekuita nesarudzo vachaita chirongwa ichi nenzira isingazosii kupokana mupfungwa dzevanhu vese kuti ino ndiyo nguva yekuita bhizimusi neZimbabwe.
Amai Mukawa avo vakakokwa semunyarikani vakarumbidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vatora matano makuru mukugadzirisa upfumi wenyika uye magariro evanhu. Naizvozvo vakati Botswana ichaita zvese zvainogona mukuona kuti zvirangozvo upfumi zvakatemberwa vamwe vakuru muhurumende nemakambani anodyidzana navo zvabviswa.
The government of the Republic of Botswana wishes to reaffirm its
hurumende yeBotswana inoda kusimbisa zvekubatana kwayo nehurumende yeZimbabwe uye inoda kutaura kushushikana kwayo pamusoro pezvirango zvenguva refu zvakatemerwa Zimbabwe.
Pachiitiko chekupemberera chakaitirwa kumaundano kumashonane Central, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakapa yambiro kunyika dzekumavirira kuti dzirege kupindira munyaya dzemunyika. Vakatiwo Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe Henry mukono weshuro vakatidzawo kuti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena musarudzo iri kutarisirwa kuitwa muna chikumi kana nyamabvuvhu wegore rino.
Takagadzirira kuita sarudzo ichange ine runyararo uye ichaunza utonge hutsva zvine gutsa ruzhinji.
Vamukono weshuro vakapa ruremekedzo kuzvizvarwa zveBotswana zvakabatsira varwiri wehondo yerusununguko nechikafu yepekurara pavaipfuura munyika iyi vachienda kuZambia neTanzania panguva yehondo yerusununguko.
Zimbabwe inotenda rubatsiro rwakapiwa kunhengo dzedu dzakarwira rusununguko rwechikafu nepekugara munguva yehondo yerusununguko. Ndinoshuvira kuburitsa pachena kuti independence yatiri kupemberera nhasi yakauya kuburikidza nekuzvipira kwakaitwa nevagari veBotswana vakawanda.
Kunyange hazvo chiri chinhu chinokosha kuremekedza zuva rekuzvitonga, mutauro webato rinopikisa reTriple C muzvinorefanzai Mahere vati zvino ndisati kuti ruzhinji ruri kunonga sosve nemuromo.
Se-CCC tinokoshesa zvakanyanya zuva redu re-independence rinova zuva rekuti Zimbabwe yakasunungurwa kubva kune vangu vakaipamba. Zvakadaro tinoona kuti vazhinji vagari macitizens haasi kufara vari kubvunza ivo kuti ndozvakafirwa here, ndozvakaenderwa kuhondo here. Tikuona vanhu vachitambudzika vachishaya chekudya, vachishaya mari dzemaschool fees, mari dziri kushandwa hadzisi kukwana. Tikuona zvakare kuti vazhinji havana mabasa.
Vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinyorese kuvhota neuwandu hwazvo kuitira kuti vanhu vakwanise kuona kukosha kwekuzvitonga kuzere.
Saka isu se-CCC tinokurudzira maZimbabweans ose munhu wese ngaanonyoresa kuti anovhota kuitira kuti gore rino Zimbabwe isununguke zvemazviro kwazvo pamaelections atichazowana. President Nelson Chamisa vakwanisewo kuzotungamirira nyika nomazvo zvinofadza maZimbabweans tigonzwawo kunakidza kweindependence yedu semacitizens.
Zimbabwe yakawana kuzvitonga musi wa 18 kubvumbi 1980 kubva kuBritain. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vanoti nepenyuro zvikuru dzenharaunda dzinofanirwa kukurudzira runyararo pamberi pesarudzo. Vanotiwo bazi ravo rakagadzirira kupa mamwe makambani anotepenyura nawu marezinesi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura svondo rapera nemugovera muchinoyi pakuvhurwa zviri pamutemo kwenhepfenyuro yePlatinum FM, amai Mutsangwa vakati zvakakosha kuti nhepfenyuro dziparidze shoko rerunyararo.
As we go for the election, there's absolutely no reason for violence. Zvisina musindo. Tiri mumwe mako unochiziva. You go behind the ballot and you vote for whoever you want. There's absolutely no need for violence. That happened from maybe 2008, and we know exactly which corners where we are bringing that culture into our country. Let's refuse the culture of violence. Let's love each other. We are all Zimbabweans. Let's build our Zimbabwe together. Nika, inovakwa, live in a life.
Platinum FM inotepenyura iri pasi pehurumende. Mutungamiri webato rinopikisa Renew Innovative Modernization Front kana kuti NIMFI vaPeter Munyanduri vanoti idanho rakanaka ratorwa rekuvhura nepenyuro muchinhoyi vachiti vanotarisira vezvematongerwo enyika vanopikisa saivo kuti vachawana mukana wekunzwikwa munzvimbo dzavagere.
Isu semapoliticians kana kuti voice redu rizikone vana veZimbabwe neinternational community tatienda kuHarare haritika. Saka taunzirwa station yeredio muchinhoyi mumajournalist west. I hope kuti station ichaprioritizawo vagari kama politicians nema new political parties anotanga mumajournalist west. We hope also kuti vacharamba vachivhura masaisai kuitira kuti vana veZimbabwe vavhote vane correct information.
Imwe nhengo yebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC muzvari Abigail Sauti vanoti nhepfenyuro iyi inofanirwa kupa mapato ose zvematongerwo enyika mukana wekunzwikwa muchinhoyi.
Tinotarisira kuti radio station inge iri radio station isina isiri partisan, inge iri radio station inotitoro chese sevanhu vamwe chete. Isu sevebato reCCC kana tazoendeso zvichemo zvedu kana maprogramu zvedu pairi ngainge ichiburita zvakafanana nevekutanga.
Mumwe mugari wemuchinhoyi muzvari muGijima vanoti vanotarisira kunzwa nyaya dzebudiriro dzekurima pamwe nezvinenge zvichiitika munharaunda.
Zvakawanda zvinoitika muprovhinsi tigare tiri agriculture, education zvese toda kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Zimbabwe vagode nemaunganidze vanoti vanofara nekuwanda kwenepenyuro dzematunhu asi vanoti zvakakosha kupa marezines akawanda sezvo vachine nzvimbo dzakawanda dzisina nepenyuro.
Saka kuwanda kwakaita macommunity radios akapiwa marezines munguva ichangopfuura iyi takazvigashira nemaoko maviri tikazviti zvinhu zvakanaka. asi tinokuramba tichikukurudzira kuti kune dzimwe nharaunda dzakawanda dzisati dzava nemacommunity radios uye dzine vanhu vakatogadzirira kuti vakangopuwa mvumo nehurumende vanokwanisa kutepfenyura. Ngavarambe vachitariswa vachipiwa priority yekuti vagone kupiwa maresonance.
Platinum FM iyo yakatanga kutepfenyura iri kukariba yakauya muchinhoyi mwedzi wapera uye inonzwikwa munzvimbo zvikamu 90 kubva muzana mudunhu remashonaland west. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, njini Nunurai Jena.
Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inoti iri kuwedzera nevhiki rimwe chete nguva yekuti vana vakwanise kubhadhara mari dzekunyora bvunzo dzeO level neA level munambudzi. Vanhu vanokwanisa kunobhadhara mari kubva musi wa8 chivabvu kusvika 12 chivabvu. Musi wa14 kubvumbi ndo zuva raimbenge ratarwa serekugumisira neZIMSEC. Vabereki vanonzi vabhadhare mari idzi kuZIMSEC. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata Muzvare Niki Dlamini Moyo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZIMSEC.
Bazo reZIMSEC riri kupa mukana kune vana vechikoro vasina kukwanisa kuregista kunyora maexams ad November 2023 kuti vakwanise kuregista musi wa8 May kusvika musi wa12 May.
Apo majekesa Muzvare Dlamini, ko mari idzi dzava nenguva dzichibhadharwa kaidzi nevabereki? Mukana uyu uchauya mari dzinobhadharwa nevadzidzi dzakakwira here kana kuti dzicharamba dzingori padzaa dzingori ipapa?
Uyu mukana uchavhurwa usina mari dzinowedzerwa pamusoro. Maexam fees aingobhadharwa nevamwe vana vechikoro ndivo anenge achibhadharwa panguva iyoyo.
Vamwewo vabereki vanga vachibvunza kuti kune vana vanodzidza kumaboarding vachange vachikwanisa here kuzoonawo kana kuziva zvavakanyoresa kuti zvakatambirwa kana kugadzirisa zvingadaro zvakakanganisika paine nguva here sezvo vachizenge vasingagoni kuuya kumahofisi eZIMSEC.
Vana vanenge varichienda kumaboarding school vanenge vakukwanisa kucheka madetails avo registration kuona kuti masubjects avo avakaregista ndivo here nekucheka kuti madetails avo mazita avo kuti ari correct here.
Muzvare Niki Dlamini vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZIMSEC vange vari parunare muHarare neStudio 7. Mutori wenhau ange achishandira nepenyuro yeZBC akamboshandira bepanhau repaInternet renewZimbabwe.com Aida Metu aradzikwa kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi. Ange ave nemakore 35 uye akashaya nemusi wesvondo mushure mekutanga kutemwa nemusoro. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza vataura parufu apa vakamirira gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati Aida mutori wenhau aishanda nesimba uye mabasa ake airumbidzwa kana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe akashanda naAida kunewZimbabwe.com Mary Taruvinga.
Takamboshanda tese naAida, tirikunzwa kuti tarasikirwa zvikuru because Aida anga ari mwedu, taishanda naye zvakanaka, taitamba tese zvakanaka, taitamba tese. Tinongorwadziwa mumwe nekuti hatina kukwanisa kumuona achirwara, takazondonzwawo kuti Aida ashaika. Asi kuroa kwaMwari hatina zvatinogona kuita, Mwari waita kuda kwavo. Nongo kuti ndazorora nomurugazi.
Saka makwanisawo here kuenda pakuradzika kwake nhasi?
Takwanisa kuenda kunoradzika mukana taenda tanoonekana naye. Vakawanda vatinoshanda navo vauya vachiona kuradzika kwake. Ndi kuratidza kuti munhu angashandidzana nevanhu zvakanaka. Maminista vanga varipo vachimuchema. Vanhu vaishanda navo mapoliticians vanga varipo vachimuchema. Majinalisti yekumadhipatimendi akasiyana maorganizations akasiyana vanga varipo kuti vachimuchema.
Saka vanga vachitaura apa vanga vachiti kudi nezve mushakabvu.
Ah, munhu wesamba chingo shanisika ono kuti kwakwake kuvanhu vachinzi vakazongonzwa kuti aigasa kana vakanga vakwanisa kunzwa kuti ari kurwara vakawanda. Ini vanhu vangu vachingotaura mabasa ake kuti mukana aishanda zvakanaka ende basa rake tanga tichiriona kunyange taitagara tichiri ziva ranga rakadisplaywa vanhu vachiokwa kuti zvinge zvaitwa nemukana zvinongova zvinhu zvinodadisa zvinhu zvinofadza zvinotiita tisimbeke kurerukirwa zviri nani zvisinenekurasikirwa kwataita.
Asi tichitarisa basa raanga achiita nemiwo semudzimai zvinhu zviri nyore here kuti ukwanise kuita mukurumbira waanga aita munyaya dzekutora nhau idzi?
Tichase mashandiro atinoita ichicho basa redu speciali iye zvaanga tiizvo especiali zvanhako zvekutora mifananidzo izvi kazhinji kacho ibasa riri neodhemiletedi rinowanzotarisira kunzi varume ndivanenge vachiita asi aijaanga nedhat fashoni anga achida basa rake zvakakwanisa kuti aizenge achiraiza achifambawo napurezidendi atova purezidendi wafotografi zvinoratidza kuti munhu anga achigona basa anga achiziva zvaanga achiita.
Mutori wenhau anoshanda newzimbabwe.com Mary Taruvinga ange ari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi muSudan sezvo mauto ari kutungamira nyika mushure mekupidigura hurumende nechimwe chikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF varamba kutambira kurudziro yekuti vambomisa hondo kwezuva rimwe chete. Pfuti dzinonzi dziri kurira muguta guru renyika iyi reKhartoum. Mukuru wehurumende General Abdel Fattah al-Burhan nemutungamiri weRSF General Mohamed Hamdan Kagolo vakambenge vazivisa nezuro kuti vachazvipira kumisa hondo. Vari kurwisana ava vakambobatana muna Gumiguru 2021 kupidigura hurumende yava Omar al-Bashir. Vakapa chivimbiso ichi kugurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken. Izvi zvaitirwa kupa masangano anobatsira mukana wekumbobatsira vanhu vakakuvara kana vasina zvekudya. Kubva zvatanga hondo iyi nemusi wemugovera vanhu mazana maviri nemakumi manomwe 270 vafa vamwe zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 vakakuvara. Sangano reAfrican Union, the Arab League and IGAD, Intergovernmental Authority on Development, vari kutumira mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto, mutungamiri weSouth Sudanese vaSalva Kiir uye mutungamiri weJibouti vaOmar Guelleh mukuzeya nezvenyaya iyi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vanova mudzidzisi paWellesley College kuBoston.
EkuSudani nyaya iri kunzwisa tsitsi chaizvo. Zviri kuitika ndezvekuti makore apfuura vanhu vekuSudan vakakwanisa kubatana vakabuditsa mutungamiriri wenyika vaAl-Bashir vanga vagara makore anenge 40 years nekurautsira. Vadaro vakabva vaita yakada kufanana neGovernment of National Unity, rimwe bato riri kumilitary rimwe bato riri muhurumende asi zvaiva temporary. Mazuva ari kutera vakanga vachifanirwa kudecida kuti hurumende ichange ichitonga vanhu zviri democratic ichasarudzwa sei. Ipapo ndopakatanga mhirizhonga.
Zvamira zvakadai, munoona zvichizofamba sei mune ramangwana tichiona kuti hondo iyi iri kuenderera mberi pari zvino?
Maanalysts mazhinji ari kuti ivo vanga vari mukati mehurumende pane dzimwe nguva vanga vasisadi kutaura nevekuarmy. Pandakateererawo news dzakasiyana siyana ndaona kunge vese vari kuita kurwisa kwacho, hapana vari kuda kumira. Pane masisfaya mazhinji anga ashedzerwa asi hanzi nevanhu vari kuSudan. Pane vari kuSudan vatiri kuteerawo vatinoshanda navo vari kuti izvezvi mhuri dzavo dzese dzabuda muKhartoum inova iyo capital city yavo kufanana neHarare.
Vamuri kutaura navo vari ikoko kuSudani vari kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Vava kutowanda vari mumataun ari nearby nekuti moto hausi kudzokera shure, vari kupfuurana vari kuramba vachingoenderera mberi. Vamwe vari kuti zviri kukonzereswa nemaregional issues kubudikidza neRussia nedzimwe nyika dziri muregion. Hazvisati zvanyatsovapachena kuti zvii zvakonzera kuti kutaurirana kudzikire zvakasvika sezvo zvaita, asi handioni kunge maonero angu nemanzwiro angu ndeyekuti zvinhu zvacho zvinenge zvichachinetsei kugadzirisika.
Muzvinafundo Chipo Dendere vanova mudzidzisi paWellesley College muNare vari paRunare naMavlas Mhlanga Nyauye kuBoston muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvemishonga muAmerica reFood and Drug Administration rinoti vanhu vari munjodzi yekurwara zvakanyanya vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nevane makore anodarika 65 kana kuti 65 years vakatora nhomba mwedzi mina yadarika vari kukurudzirwa kuti vabayiwe zvenhomba dzitsva kana kuti bivalent vaccines kuzvidzivirira. Vanhu zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42% ndivo vabayiwa nhomba yebivalent iyi. FDA inotiwo nhomba dzekutanga dzePfizer neModerna hadzichanyatsoshande sezvo dzagarisa, nekudaro kune vanogona kurwarisa vakarwara neCOVID-19 nevakwegura zvakakosha kuti vabayiwe nhomba itsva. Spain inoti yanunura mazana nemazana evanhu vange vangobongombeya munyanza pedyo neCanary Islands nhasi. Spain inoti kusvika musi wa15 kubvumbi vanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 2356 kunyanya vekuAfrica vainge vadarika nezvikepe paCanary Islands hunova huwandu hwaderera nezvikamu zvinodarika 62 kubva muzana kana kuti 62.6% panguva imwe chete gore rakapera. Masangano anomirira vatyairi vemagonyeti anobva kunyika 10 dzemuSADC ari kusangana muDemocratic Republic of Congo mukupera kwesvondo rino kuti vatsvage nzira dzekupedza nadzo matambudziko ari kusangana nevatyairi vemumatunhu eSADC neComesa uye kuti vangashanda pamwe chete sei. Sachigaro verimwe remasangano aya reUnited Truck Drivers Association of South Africa vaBernard Ndavambi vanoti uyu wave musangano wechipiri wevatyairi sezvo mumwe wakadai wekutanga wakaitwa munandira kuZambia. Vamiririri vemasangano anobva muDRC makare, Botswana, Eswatini, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, South Africa, Zambia neZimbabwe vachasangana kwemazuva matatu kubva musi wa22 kusvika musi wa24 kubvumbi muLubumbashi. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vandabambi kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu vatyairi vakabatana kutanga musi wa15 January 2023 muZambia. Ndopakava nemusangano wokutanga wemubaranidza vevatungamiri vematyairi muSADC muno kubaranidza nemumakoridhosumu. Saka uyu watakuenda kukongo wa msangano wechipiri. Ende tukuno endera mberi nekuona kuti nuna zedu nechichemu ne tariso zedu. Zataka ambo taura tione sana Muzambia muna Januari. Tingafambisa seiwe, tingadzivaluza sei, zviinde kupi nezvimwe zvinango buda ikoko. Zvinonyanya kunangana nekutambudzika kunoita driver achifambisa zvinhu kubva kunyika ipi kana ipi angaloda kana yanga takura mutoro kana kuzvinhu kubva kwaira achiendesa kune imwe nyika. Kunyange ari munyika maariwo futi tinazvo zvimwe zvakadaro.
Masangano amuri kusangana nawo ari kubva kunyika dzipi vanda vambi?
Masangano aripo ari kubadanzira kubva kuMozambiki, Malawi, Swaziland, Zimbabwe, Tanzania, Zambia ndaitaura zviya, then Botswana, Namibia, Congo, Lesotho yasati yave on board zvayo asi ndeimwatiwa satinobva yauya iyoyo. Saka nyika dzadzo dzakati wandei dzakabatana ipapapa. Nemaorganizini utungamiri wemaorganizini au haisi Kongo beza.
Munoona zvichibatsira vatyairi nenzira ipi?
Isu tinoona kuti zvinobatsira chaizvo kuti tive neunity nekubatana nekunzwisisana kwekuti mutyairi achipinda muZambia asibva kuZimbabwe haafani kufila kuti kunzwa kuti ndiri mutorwa. Anofanira kuzwa ndiri mutyairi ndakauya pano nekuda kwebasa. Ndiri kufamba nekuda kwebasa. Handisi mbavha, handisi kriminal. Kuende kufambisawo ikonomi yekunyika kwandiri kuenda kwachikoko. Ndiri kubhadhira mari dziri kuita kuti nyika iyo ino kana i-transit ichidarika neimwe muchiita kuCongo ichibva kuZimbabwe na South Africa. Zambia ndeichibhenefitisa nekuti ndeichiziva mari imomo. Saka hapana ndi yekutya. Security authorities dzinofanira kunge dzichindichengetedzawo neniwo wacho. Ndotoriwo nekodzerowo dzanguwo uyewo madhirezi anogona kuitikawo. Anofanira kunge achionekwa achitaura zvakare neutungamiri hwake hwekunyika kwaabva kana kuri kuZimbabwe otaura neutungamiri hwekuZimbabwe. Kuti ndedambudziko rakati rakati. Utungamiri hwekuZimbabwe unobva wataura neutungamiri hwekunyika kwaari kana kuri kuZambia. Utungamiri hwekuZimbabwe unobva wataura neutungamiri hwekuZambia. Ndozvatotarisira izvozvo.
Matambudziko apa ari kusanganawo nevatyairi.
Tine matambudziko akati wandei anosanganwa nemutyairi. Somuenzaniso kana uchipinda muZambia pane 90 day rule yavanoshanda nayo kuti ukapinda muZambia musi wa 7 ukazobuda musi wa 15 vanobvisa 8 days. Mapindo anongoita vanoverenga 8 days vanguva munyika medu. Mugore padzangosvikira 90 days. Kana wakuya rigore risati rapera padzangosvikira 90 days. Wakutonzwa kufanira kubhadhara 9,000 yekuti upuwe extension kana kuti permit yekuti unge uri munyika imomo. Otherwise gore rero uchafanira kunge uchipinda or iwe ufanira kubhana for 6 months usingadzoki munyika mavo. Ndapamuenza sobedzi. Nyika imwe neimwe nezvayo zvinotori maobstacles chaizvo zvigumbuso zvokuti mutyairi anomanikidzika. Dzimwewo hadzina dziri free. Saka zvakaita sei zvose muenzaniso. Tinoda kuzvisaitiwe kuna mutyairi zvokuti unomupa 90 days iye ririro basa rakajirika kana dhongouya. Ende anouya ari driver marekodzi izvo zviripo. Kwaanozokatirwa chiko?
Ko vashandirwi vari kubatawo sei vatyairi?
Tine vashandirwi vamwe vacho vanofunga kuti vakangotenga rori chete vakakwanisa kuva maemployers vashandirwi. Vatove nesimba rose kudarika chero hurumende uyezve vava vamwe vanhu vari nani kudarika vamwe vanhu vangagona kunge vari varombo vachivashandira. Tine muono kuti ivavo vanhu vanofanira kuti va whip into line. Kwete tichirwa sehondo asi kuonesana chokwadi chaicho chitaurana pachokwadi kuti apa hapasipo, apa hamudaro munhu, apa muchera hanzaro, apa munodai. Tovaonesawo zvakare kuti vanofanira kunge vachiziva kuti kushandirana kuti ndishande inini ndofanange ndichinzwa sense of belonging kuti andiri part of the family, ndiri mumwe wepano, handisi chinhu chisina nematuro ese. Kana ndichibuda nerori yakamboita 1 million rands netrailer yakaita maybe 500,000 ndikubofamba ne 2 million load iri mukati kudai 600,000 500,000 kana iri kopa maybe yatakunwa 2 million that's 5 million handikoze kuremekedzwa here ndobva ndashungurudzwa futi.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reUnited Truck Drivers Association of South Africa vaBernard Ndabambi vari parunare makare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Tiri kutaura nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere uye zvimwe zviri kusunda vana veZimbabwe kuti vanotsvaga maforo manyoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Botswana yokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi vekunze. Hurumende inoti yakazvipira kupa vakawanda maresinesi yekutepfenyura. Zimsek yoti iri kuwedzera nevhiki rimwe chete nguva yekuti vana vakwanise kubhadhara mari dzekunyora bvunzo dzeO neA level munambudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Ntungamiri Nkomo.